mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inokurudzirwa kuti igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu kuti isatemerwa zvimwe zvirango neAmerica. Masangano mazhinji anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257, asi nezuro vanhu makumi matanhatu nevasere 68 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevatanhatu 66 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 8897. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine zana rine gumi nevatanhatu 8116. Mukuru wesangano CEO Africa Round Table avo vanotungamira zvakanyanya nyaya dzokudzidzana neAmerica vaOswald Inner vanoti zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu opa kuti Zimbabwe ide kutemerwa zvimwe zvirango neAmerica. America inoti Zimbabwe neEritrea dzinogona kubviswa paurongwa hwayo hwekusimudzira upfumi hwenyika dzichiri kubudirira nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi. Nyika mbiri idzi dzatotanga kuferefetwa pasi pechirongwa chekudzidzana cheUS Generalized System of Preferences Program kana kuti GSP. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukukorokotedza vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vane tarisiro yekuti nyika mbiri idzi dzichadzidzana zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabina.
Nyaya yeGSP program, General System of Preference, iri kuitwa neAmerica inyaya yekuti izvo hurumende yeAmerica yakapinda muchibvumirano nehurumende yeZimbabwe kuti zvigadzirwa nezvitengeswa zveZimbabwe zvinogona kupinda kunotengeswa kunyika yeAmerica vasingazvipe atinoti maduties nemataxes pachirungu.
Izvi zvinoitirwei takatarisa nyaya dzekudyidzana?
Izvi zvakaitirwa kuti Zimbabwe ikwanisewo kutengesa zvinhu zvayo. Saka bandiko reUSTR, United States Trade Representative, ndorinogara rakaita chisungo nguva nenguva chekutarisa kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzapuwa mukana wakaita saiwoyo dziri kuteedzera here zvikwaniso nezvinodikwa kuti dzirambe dziri paGeneral System of Preference. Zimbabwe yapinzwa padanhiko izvozvi rekuti rionekwe kuti izvo riri kuteedzera here zvinodiwa munyika yeAmerica munyaya dzekutengesera America dzisingapiwe izvo zvatiri kuti maduties and taxes. Andi
kodzero idzi dziri kuchikorwa sei sema taurirwa zviri kuitwa.
Nde kodzero idzodzi dzinenge dziri kunzi dziri kuchikorwa mukurambidza vashandi, kusangana vachiita misangano yavo, kuita zvese zvine kodzero dzose dzinodiwa kuti vanhu vanga vachiita, dzimweni dzenguva nekuratidzira nezvakadaro nezvakadaro. Saka ndo zviripo kwenguva inoyi.
Zvino dambudziko iringagadziriswa sei semaonere?
Kodzero blessing adzisi dzevashandi chete. Hurumende dzinogadzira upfumi hunosimuka. Ihurumende dzinogadzira upfumi hwakanangana maringe neconstitution yenyu yeZimbabwe. Kune vane kodzero dzekunge vachishanda zvakasununguka sevashandi, ngavapiwe kodzero dzavo. Kodzero dzavo dzinobuda mumapato akasiyana. Kodzero dzekupuwa mari yakaringana zvinoenderana nebasa ravanoshanda. Kodzero yekuti vanogara vachiona kuti vanosangana vachitaurirana mashandiro akanaka uyezve nenzvimbo dzavanoshandira. Kodzero dzekuti vanokwanisa kunge vachiindawo kunozvibatsira muzvikoro, vachikwanisa kuzvisimudzira. Kodzero dzekuda kuziya zvakare kuti izvo kwavanenge vachishanda ikoko zvinobudako zvinenge zvine pundutso here yekuti varambe vachidini vachipa kushanda kwavo.
Zvingaitwe sei chaizvo kana paine makakatanwa atiri kuona?
Ndinotarisira inini kuti hurumende kana ichida kuti zvinhu zvayo zvinyatsofamba, ngavakwanise kupa mukana kukutaurirana kwatinoti social dialogue, kwekuti iyo hurumende inofanira kuvimbika mukutaurirana ikoko. Zvavanenge vataurirana vakasunga choita chinhu chimwe chete. Ende social dialogue yakanakira pakuti haisi yevashandi vega, inounzawo vashandirwi, inounza hurumende. Saka zvikange zvadaro kuenda mberi kwedu kunenge kwakadini, kunenge kwakasununguka. Chekupedzisira, iko kwatinotengesera zvinhu kwakaita sekunana America, vanhu vanoda kutenga zvinhu zvinogadzirwa munzvimbo dzinoziya kuti kodzero dzevashandi dzinenge dzichidini, dzichiremekedzwa. Saka tinotarisirawo kuti izvozvo zvinenge zvichida kuti kodzero dzavo dzinge dzakanaka, ngazvinyatsotarisiswawo kuitira kuti kwatinotengesera kuti kwanise kutengesa zvinhu zvakawanda uye zvakanaka.
Mukuru wesangano CEO Africa Round Table vaOsho Bina vange vari parunare muHarare. Masangano manomwe anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nezuro, achiti mari iyi iri pasi zvakanyanya pamari yaitambirwa nevashandi muna gumi guru 2018 yaisvika madhora mazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuAmerica. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, rinova rimwe remasangano manomwe aya, Dr. Takafira Joe, vanoti nezuro mubatanidzo wavo wakadhonyora tsamba kugurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vachida kuti vasangane navo nekukasika. Tsamba iyi yakasvitswawo kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemamwe mapazi ehurumende ane chekuita nevashandi vehurumende. Vamwe vashandi vari pasi pesangano reApex Council nezuro vakatambira zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana zvemari dzakawedzerwa vashandi nehurumende. Sachigaro veZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaRichard Gundani vakaudza Studio 7 kuti tizovabata nhasi mushure mekunge vambozeya zvakapiwa nehurumende kumusangano wanezuro uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Joe pamusoro penyaya iyi.
Dambudziko guru riripo rehurumende nderokuti haibudi pajekerere. Negotiations dzinoda trust from both sides, chibudirana pachena. Kwete zvokuti nhasi tawedzera 10%, nhasi tawedzera 30%, 72%. Isu takamira kutione chibvumirana ichocho. Asi zvatiri kungotaura ndezvokuti mari idzi hadzisvike pamari dzataiira $550. Chikurukuru ndechekuti hasi hadzitanga mari yokuwedzerwa, tiri kuda kungodzorera pataatiri pagore ra2018. Tozoti kana tadzokera pataatiri ndo patingazotaura zvezvimwe zvemaallowances angaenda kuvashandi vehurumende. Zvikuru sei chatinoziva ndokuti mari iyo yawedzerwa inenge yawedzerwa nekuti vevamwe vasiri varayiri. Zvoramba zvichitiriedza yatinoti discourage, dzitini mari dzinotambirwa navarayiri nezvimwe dzinotambirwa navashandi. zvehurumende. Zvikuru-kuru zvatinoda, tarisa mari dzavarairi dzichitarisa nedzimwe mari dzinenge dzatova muvashandi vehurumende. Kuti hurumende inenge yapa vashandi vese, toramba tikireta gepu bhitwini varairi dzina vamwe vashandi. Saka isu hatigutsikani kusvika tadzokera pamari aitambirwa navarairi dzigore ra2018 dzinoita 520-550 US dollars.
Saka muchasvitsa mashoko enyu aya kuhurumende here ekuti hamusi kutambira zvaitika izvi uye matanho apa hamuchatora?
Hongu pari zvino tatonyora tsamba nhasi uno, tanyora tsamba kugurukota vamadzima, tanyora zvekare imwe tsamba kuline ministry nepapuresident tichikumbira tisangane tionesane nokuti kune mamwe maallowances akagumbira avarairi asati aona kuti aimplementewe. Nokuti zvatiri kutaura kudaito varairi zvikuru-kuru havafani kuti vaendese vana vavo kuzvikoro nokuti mari dzomuzvikoro mumaboarding school dzakakwira. Asi tine zvimwe zvitsungo zvatambotaurirana kuti vana vavarairi vokwanisawo kuexemptwa compaying mafees nezvimwe zvakawanda. Asi tikada kutungamidza avo vasiri kueducation hatina kwatinoende, tinoramba tichingopleta madisparities eaindastry carbon.
Tsamba yamuri kutaura iyi Dr. Joe, manyora sePTUZ here kana kuti manyora semubatanidzwa wemasangano evarairidzi?
Manyora semubatanidzwa wemasangano evarairidzi. Hati panonge taita musangano kumahofisi zePTUZ avo vanga vati vanobva kwa president office, asi vazotaura kuti since kune negotiation tinozopa focus pakati vachazouya vavo after today. Asi isu semasangano emaunions takagara tasangana tazotora mukana uyo kuti tinyore tsamba sezvo takagara katoungana paPTZ office.
Iyo tsamba yamuri kuti manyora iyi Dr. Joe haisi yazosiyiwa here nezviitiko pazouyawo 41% apa?
Hapana, because 41% ka haisati yaadresa maallowances education. Ndataura kuti mukana uripo education navamwe vashandi vehurumende ndokuti vamwe vanowana maallowances. Isu education hatina maallowances aripo akati kwataza allowance iriko HOD $10. $10 HOD unodinayo. Tinoda mamwe maresponsible allowances ana head, vana deputy head, vana class teacher, vana influence, vana blocked class allowance. Zvese izvo zvichitarisanawo needucation sector. Saka zvine 41% izvo tinodavira kuti hazvinei nekumaeducation sector specific allowance.
Saka tingangoti imi maramba kutambira 41% kai?
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kushanda navaJoe Biden mukutambidzana utongi. Vanhu vazhinji vari kushora vaTrump vachiti zvavari kuita zvinoisa nyika munjodzi nekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda vaTrump musarudzo vachatora utungamiri hwenyika vasina ruzivo rwezvinhu zvizhinji zviri kuitwa navaTrump. Nezuro vaTrump vakamisa nyaya dzavakange vamhangara mumatunhu eGeorgia, Michigan, Pennsylvania neWisconsin pamusoro pezvakabuda musarudzo mushure mekushaya umbowo hwekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka mumatunhu aya. Nezuro kwekare vaBiden vakataura nevatori venhau vachiti kuramba kushanda navo kuri kuitwa navaTrump hakuvatadzisi kuita basa ravo, asi vachiti deno vaTrump vaidza kushanda navo munyaya yezvekurwisa coronavirus nekuti vanhu vari kufa zvakanyanya. VaBiden vakataurawo pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi munyika vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi pamusoro pecoronavirus. VaBiden vakakurudzira paramende yeAmerica kuti ikurumidze kubvumirana pamusoro pemari dzekupa matunhu, mabhizimisi nevanhu kuti vabatsirikane sezvo coronavirus yave kuuraya vanhu vakawandisa izvo zvokonzera kuvharwa kwemabhizimisi mazhinji. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Onyeko rinoti vakuru vezvemabhizimisi mumatebeleland vavimbisa kubatsira nekushanda nekanzuro yeguta reBulawayo mukuedza kupedza dambudziko remvura riri muguta iri. Zimlife.com inoti bato reMDC Alliance rinoti ongororo yarakaita haina kuwana umboo hunoratidza kuti umwe wevakuru vavo amai Tendai Masocha vanoshanda nevasori veCIO. Amai Masocha avo vari sachigaro vebazi remadzimai mudunhu reBulawayo vakambofungirwa kuti vakabatsira vasori mukubvuta Tawanda muChehiwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dima gadi washamarario studio 7 unitwa Brigadier John. Tinoti vamunanga gwada waito moyo wevanhu paana pao kana iwo achizoto achisina mwana anoenda kuchikoro. Kune vazhinji chaizvo muZimbabwe vanewana vachiri kuenda kuchikoro, saka zvaakuratidza izvo kusada kuwedzera maticha mari havachisina hanya nechikoro because ivo havachisina kana mwana ari kuenda kuchikoro. Saka utungamiri hwakadaro utungamiri hwakashata. Tavaro vamwe vaitawo zvinhu zvinoita kuti vana vaende kuchikoro.
Ya mamuka sei vashamarari weStudio 7 nevateereri wacho. Ini ndine chimwe chinhu chinondinetsa pamusoro pemurume unonzi vamunangagwa. Anotaura nyaya yekuendesa kumauto nekubetsera. Anoda kubetsera nechiiyo nyika ichitambudzika zvakadaro. Ari kushaiwa mari yekubhadhara manesi, maticha, but izvi zvaroda kunoridza futi kuMozambique. Mari yacho inobva kupi iyoyo? Navo vanoendeswa kunoridza futi vachowo futi vakapusa stereko. Kunourayiswa mahara vati maAK-47 ekudhara akasiyiwa naSmith ndiwo aroda kunoridza kuMozambique ikoko. Nokuti iye haaendika paofu nandinosara ari kuMuzimbabwe. Aroda kunourayisa vana vevanhu. Zvinhu zvakashata stereki zvaanoita murume uyu.
Mangwanani avo vashamarari neavo vanoteererawo studio nanajonga pandemiri. Ari kutaura panapa ndi Brian Ntsimiti ari pano paJohannesburg. Achibva pagogwe apo, pagogwe netara. Haisa dangobvunzawo kuti zvino kana muchireva kuti uyu vamunoti uyu wekufa zuro-zuro uyu ginimbi uyu. Muchireva kuti mari yose yanga anayo makandipawo chenji yakasara zvanga zvakamirawo sei ipapo guys because mari dzacho dzinorema, dzinorema, dzinorema. Chero Munangagwa akataura akati ha 56 million pane munhu asati amboshanda kana kumbodi. Aizvo zvakanyanya izvi.
Makadiko paStudio 7. Zita ndinoitwa Shepherd Marumana. Ndiri muno muSouth Africa kumba ndichibva kuChipinge patsuro apo. Ndanga ndichida kunyatsonzwisisa panavana mazvikokota vezveutano kuti inonzi COVID-19 vanotarisire kuti ichapera here, kupera zvekubati pepasiresa pachina chinonzi COVID-19 kana kuti ichangokwira ichidzika, ichingokwira ichidzikira sezvairi kuita mazuva ano. Kozouya kune vamwe vanhu vari kutaura pamusoro peCOVID-19 vachiti izvo veutano vari kunyepa kuti kune COVID-19, vechinyepa kuti zvinezvi COVID-19 yakwira, zvinezvi yadzikira, zvichienderana nekuti vanenge vachida kukoka madhona anouya achipa rubatsiro munyika nedzimwe dzinyika dzinotumira mari yekubatsiridza vanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19. Ndaikumbirawo mundipinduro ipapo. Zita ndinoitwa Shepherd Marumana, ndiri muno muSouth Africa ndichibva kwatsuro pachipinge apo.
Kwazai paStudio 7. Ini ndinodawo kutaura pamusoro pegovernment yeZimbabwe panhau yedzidzo. Government yeZimbabwe ngaionekwo ichikoshesa dzidzo wedu we. Ngavabhadharewo maticha mari dzinotenga, wapewo maticha mari inotenga, kwete kutaura tanzi takuwedzera age mari yenyu yakusvika pa18,000 bhondi. Chii chinonzi 18,000 bhondi? Iwo ari kuhoresana mabhondi kuparamendi ikokoko. Hurumende yeZimbabwe hamuna hanya nevanhu mabuda pachena. Mugaba wamakabvisa pachigaranga rinana itombokoshesa dzidzo. Ine hapana chamunokoshesa, hapana kwamakanakira, hapana chamunobatsira. Chamunogona kupa apa pabasa renyu nderekusunga vanhu, muchisunga vana hope wechimono, muchiita sei, muchishungurudza vana wiwa sikala, ndozvamunogona chete. Otherwise kutonga nyika chaiko makundikana. kutadza kubhadhara maticha chaiko kuti adzidzise wanhu. Saka muri kuti wana wachazowei? Wanu wamuri kuuraya upenyu hwamuda kuti wazodi? Jenereshen yamuri kuuraya muda kuti izodi? Haa, musadaro, hapana kana chamunobatsira.
Pastudio, munofara here? Ndinokwanisai vana mukoma tanonoka, vana Jonga Kandimire, vana Plaxidis Jeremiah. Ndechiti munoite basa guru rekutipe nhau dzechokwadi, musina kana divi, musina kana kwamwakarerekera, musina kana murikuona. So tinokubongai ngerudo ngenyasha zvamunoita kuitire mhuri yeZimbabwe izwe. Dai Mwari akuropafadzai pabasa renyu, akupei makore mazhinji, akupei migo yenyu yakafanira. Nekuti basa ramuri kuita riri kukahadzisa akawanda, muri kuona. So kusarerekesai dhukoko, tinotokubonga varume, hama dzangu, muri kushanda basa guru. Asi chimwe chinhu chatinonetseka nacho mukati menyika yeZimbabwe, munyika yeZimbabwe munowori hunoshamisa, hunosemesa. Munyika yeZimbabwe muri kubiwe mare, muri kulutwa nevati vanoti havadi uori, vari kunyepe kumirizika pamberi peuori. Ndivo vanhu vacho vari kuite uori. Ndikada kumbotarisa inini, dai tichiti itai dzamara, handiti wakanyangarika vanhu vari kutsvaga kuna itai vachiita sei, vari kuita sei, hatisati tatoziva zvotoudzima vanhu vachiti itai uripi. Ko oraiti, izvozvi tine uyu uyu wakapambwa taonda muchewa, motikari yakamupamba ngeyengeuni ngeimpala rendao, but zvakazikana nanhasi zvakanyarara. Uori huri kurwisa ngehurumende yeZimbabwe ngehupi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira mishonga Moderna iri mudunhu reMassachusetts muAmerica yazivisa kuti mushonga wayo wokudzivirira coronavirus kana kuti vaccine unoshanda zvakanaka pavanhu vanoita zvikamu makumi mapfumbamwe nemana ane chidimbu kubva muzana, 94.5%. Mushonga weModerna uri kuuya masvondo mashomanana mushure meimwe zvekambani yemuAmerica yePfizer yazivisawo kuti mushonga wayo uri kuratidza kushanda zvakanaka muvanhu. Chiremba vakuru muzvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci varumbidza mushonga weModerna vachiti zvinopa tarisiro hombe patiri tose. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti tichiverenga neumwe mushonga wekuRussia pave nemishonga mitatu inopa tarisiro. Asi Dr. Guni vanoti pachine mwedzi mizhinji kusvika mishonga iyi yave kuwanikwa neruzhinjiro rwevanhu.
Kambani yeModerna yakuridza mazwi anonakidza atingati early data information nhomba yayo kana tumishonga wavo MNR-1273. Kureva kuti magadzirwo akaita mushonga uyu vanotora chidimbu cheRNA kana kuti che coronavirus pachayo, vochi baya mumunhu. Kana achabaya mumunhu, chinobva chachenjedza muviri kuti ugadzire masoja ekurwisana necoronavirus. Asi inenge isiri coronavirus yakakwana, but masoja anogadzirwa nomuviri anenge achitogadzirira kurwisana necoronavirus. Ndo zvazvinongoreva kana tichiti messenger vaccine. Saka iyoyi vaccine yeModerna neyePfizer dzakafanana dzese mamessenger vaccines.
Saka kana takatarisa zvamuri kutaura izvi Dr. Guni, vanhu vangatarisire chii pamushonga uyu uyezve zvingava zvarini?
Tingati zvine paviri. Chekutanga ndechekuti tisati taenda kuvanhu jekerere, ngatitarisei kuna ana mazvikokota chekutanga. Isu ana mazvikokota vanoongorora kuparadzwa kwezvirwere nemishonga inogadzirwa iyi. Tiri kuona kuti zvechokwadi kuti nhomba iri kugadzirwa nePfizer neyeModerna pamwe chete neSputnik yokuRussia dzese dzinoti patariro yokuti dzinogona kusevenza. Asi ngatisakanganwa kuti vanhu vari kupiwa nhomba idzi pari zvino vanhu vari kuongororwa mune atingati controlled environment. Tinotozoona kunyatso kushanda kuri kuti tapedza vapedza ongorori kuitwa iyo ye clinical study phase 3 kuri kuti zvese vapedza vapiwa mvumo yekugadzira nhomba dzavo dzakudistributwa kuti zvinyatso kuona kuti zvinoshanda zveshuwa here dzinenge dzatopiwa vanhu vakawanda vachiteverwa iye atinoti long term follow up tichizoona tikatarisa kuti mishonga iyi inogona kuwanikwa zvarini pari zvino semuenzaniso Moderna ino yakatanga kutogadzira mishonga inogona kusvika kana 20 million pakupera kwegore rino tichienda mukutanga kwegore rinouya inogona kunge yavapo muno muAmerica ichipiwa vanhu tikatarisawo vanoti vanotarisa kuti kupera kwegore rinouya ra 2021 vanenge vagwadzira mavirus kana kuti zvibhodhoro zvemishonga zvinosvika kuhalf a billion kana kutosvika kuda kusvika kubillion vemoderna vepfizer zvimwe chete izvizvo asi ndoda kuti vanhu vaziva zvakare kuti mishonga iyi inochengeterwa munotonhora haisi mishonga yekuti unogona kufamba wakaisa muhomwe kana kuti inogona kungeswa mufamasy kana mudoctors offices so mienzaniso mushonga wepfizer unoda kuchengetwa munotonhora zvakanyanyisisa chaizvo zvinotonhora kusvika -75°C dzimwe nyika hadzitomborina kana firiji imwe chete inokwanisa kutonhora zvakasvika pane izvozvo imo muno muamerica matiri mafarmacies nemadoctors offices hakuna ane mafiriji akadaro mafiriji wa anowanika kumakambani anogadzira mishonga inotonhora kana zvimwe zvinhu zvinotonhora zvakapfurikidza mwero kudaro asi tikaona wemoderna wakanaka nokuti unoda kuchengetedzwa pasinganyanye kutonhora unochengetwa yatingati -20°C kana kuti -4°F uye unogona kuiswa mufiriji chaiyo chaiyo mufiriji dzedu dzemudzimba idzi saka uyo wakareruka kuchengeta zvinoreva kuti kana ukanyatso kushanda zvakanaka sezvatiri kutarisira unogona kuparadzirwa mune nharaunda dzakawanda unogona kushandiswa muma hofisi yemachiremba atingati masejarisiko kana takatarisa kumusha uko
Dr. Guni kana takatarisa vanhu veruzhinji vangatarisira kutanga kuwana mushonga uyu kana kuti kurapiwa nemushonga uyu zvarini
tinotarisira kuti kuda kuri kuti mishonga yanzi yapasa yapiwa mvumo mukupera kwegore rino tinotarisira kuda mwedzi inosvika kana maybe half tinotarira kuti kunana 6 months uko zvichienda mberi ndokungazotanga vamwe vanhu vakawanda kuti vatange kuwana mishonga iyi uye ndoda kuti vanhu vasanyanya kurova bembera nokuti vaccine hazvirevi kuti kupedza chirwere vaccine kana kuti nhomba inongokubatsira kuti kana ukazobatira chirwere ichi ukwanise kuchirwisa kana takatarisana necovid-19 saka vanhu ngavasafarisa zvavo vachiti hakawanikwa mavaccine saka taakuita mutambarakedi aiwa kwete kutoreamba takasunga dzibate tichitevedzera zvidzidzo zvanga zvagara zviripo izvozvizvi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7
Kwazwai vateereri veStudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection nhasi manheru na8 PM muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekupararira kuita chirwere checovid-19 zvekare munyika kunyanya mumadhorobha anosanganisira Harare pamwe neBulawayo tichange tichizeya zvekare nyaya yesarudzo dzemuamerica tichikurukura nezvizvarwa zvezimbabwe zvinozeya nyaya dzematongerwo enyika zvichi gara muno muAmerica. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8 PM manheru ano.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inokurudzirwa kuti igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu kuti isatemerwa zvimwe zvirango neAmerica masangano mazhinji anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.